Chitsauko 29. Izvi ndizvo zvaunofanira kuita kuti uvachenese kuti vandishumire sevapristi. Tora mukono mudiki wemombe, makondowe maviri akanaka, chingwa chisina mbiriso, zvingwa zveraundi zvisina mbiriso zvakasanganiswa nemafuta, uye zvingwa zvitete zvisina mbiriso zvakazorwa mafuta. Uzvibike nefurawa yakatsetseka yegorosi, wozviisa mutswanda. Uya nazo zviri mutswanda yacho, uyewo mukono wacho nemakondowe acho maviri. Uye naAroni nevanakomana vake kusuo retende rekusanganira, uvageze nemvura. Unofanira kuzotora zvipfeko zvacho, wopfekedza Aroni nguo refu, nenguo isina maoko inopfekwa nayo efodhi, neefodhi yacho, nehomo yepachipfuwa, wonyatsosungirira bhandi rakarukwa muchiuno make. Uise nguwani mumusoro make, woisa karata katsvene kegoridhe panguwani yacho. Wotora mafuta ekuzodza nawo, wadururira mumusoro make womuzodza. Wobva watora vanakomana vake, wovapfekedza nguo dzacho refu, wovasunga nemabhandi emachira. Aroni, pamwe nevanakomana vake, uye wovapfekedza nguwani dzavo. Uye upristi unofanira kuwa hwavo semura ucharamba uripo. Izvi ndizvo zvaunofanira kuita pakugadza Aroni nevanakomana vake kuti vashumire sevapristi. Unofanira kuzouya nemukono wemombe pamberi petende rekusanganira. Uye Aroni nevanakomana vake vanofanira kuisa maoko avo pamusoro wemukono wacho. Urayire mukono wacho pamberi paJehovha. Pasuo retende rekusanganira. Utore rimwe ropa remukono wacho nemunwe wako, woriisa panyanga dzeatari. Wodira rimwe rese rinenge rasara muzasi meatari. Wobva watora mafuta ese ari paura nepachiropa, uye itsvo mbiri nemafuta ari padziri, wozvipisa kuti zvipfungaire paatari. Asi nyama yemukono wacho, nedehwe rawo nendowo yavo, uzvipise nemoto kunze kwemusasa. Icho chibayiro chechivi. Ibva watora gondobwe rimwe chete, uye Aroni nevanakomana vake vanofanira kuisa maoko avo pamusoro wegondobwe racho. Uraye gondobwe racho, wotora ropa raro, worisasa kumativi ese eatari. Uri cheke cheke, wosuka ura waro nemazondo aro, woronga nyama yacho pamwe chete nemusoro waro. Unofanira kupisa gondobwe racho rese rifungaire paatari. Icho chibayiro chinopisirwa Jehovha, chinonhuwirira zvakanaka. Chibayiro chinoita zvekupiswa nemoto chichiitirwa Jehovha. Unofanira kuzotora rimwe gondobwe racho, uye Aroni nevanakomana vake vanofanira kuisa maoko avo pamusoro wegondobwe racho. Uraye gondobwe racho, wotora rimwe ropa raro woriisa pamucheto penzeve yaAroni yekurudyi nechekuzasi kwayo, nepenzeve dzekurudyi dzevanakomana vaAroni, nepazvigunwe zvikuru zvemaoko avo erudyi, nepazvigunwe zvikuru zvetsoka dzavo dzerudyi, uye usasi ropa racho kumativi ese eatari. Chibva watora rimwe ropa riri paatari nemamwe mafuta ekuzodza nawo, uzvisase pana Aroni nenguo dzake, nepavanakomana vake nenguo dzavo, kuti iye ave mutsvene pamwe chete nenguo dzake, nevanakomana vake nenguo dzavo. Chibva watora mafuta pagondobwe racho, muswe une mafuta, mafuta ari paura, neari pachiropa, neitsvo mbiri, nemafuta ari padziri, negumbo rerudyi, nekuti iro igondobwe rekugadza naro. Utorewo chingwa cheraundi, nechimwe cheraundi chakakanyiwa nemafuta chine buri pakati, nechingwa chitete, zviri mutswanda yechingwa chisina mbiriso iri pamberi paJehovha. Uzviise zvese mumaoko aAroni nemumaoko evanakomana vake, uye unofanira kuzvivheyesa, uve mupiro unovheyeswa pamberi paJehovha. Chibva wazvitora mumaoko avo, wozvipisa paatari, pamusoro pechibayiro chinopiswa, kuti zvinhuwirire zvakanaka pamberi paJehovha. icho chibairo chinoita zvekupiswa nemoto chichiitirwa Jehovha. Chibva watora chityu chegondowe rekugadzwa kwaAroni. Uchivhese kuti chive chibairo chinovheeswa pamberi paJehovha, uye chichava mugoyo wako. Unofanira kuita kuti zvinhu izvi zvive zvitsvene. Chityu chechibairo chinovheeswa, negumbo remugove mutsvene wakavheeswa, wakabviswa pagondowe rekugadzwa kwaAroni nevanakomana vake. Zvinofanira kuva zvaAroni nevanakomana vake maererano nemurayiro unofanira kugara uripo uchitevedzerwa nevaIsraeri, nekuti iwo mugove mutsvene, uye uchava mugove mutsvene unopiwa nevaIsraeri. Ndiwo mugove wavo mutsvene wavanopa Jehovha pazvibayiro zverugare. Nguo tsvene dzaAroni dzichashandiswa nevanakomana vake vachamutevera pavanozodzwa uye pavanogadzwa sevapristi. Muprista anobva pavanakomana vake anomutsiva uye anopinda mutende rekusanganira kuti ashumire ari munzvimbo tsvene achadzipfeka kwemazuva manomwe. Utore gondowe rekugadza naro, wobikira nyama yaro munzvimbo tsvene. Aroni nevanakomana vake ngavadye nyama yegondowe racho nechingwa chiri mutswanda pasuo retende rekusanganira. Vanofanira kudya zvinhu zvakashandiswa pakuyananiswa kuti vagadzwe sevapristi uye vaitwe vatsvene. Asi munhu asingabvumirwi haafaniri kuzvidya, nekuti zvinhu zvitsvene. Kana paine nyama yechibayiro chekugadza nacho nechingwa chacho zvinosara kusvikira mangwanani, unofanira kubva wapisa zvinosara zvacho nemoto. Hazvifaniri kudyiwa, nekuti zvinhu zvitsvene. Unofanira kuitira Aroni nevanakomana vake zvese zvandakurayira. Uchatora mazuva manomwe uchivagadza sevapristi. Upe mukono wemombe wechibayiro chekufukidza chivi zuva nezuva. Uye unofanira kuita kuti atari ive tsvene nekupa chibayiro ichi chekufukidza chivi. Wodira mafuta pairi kuti ive tsvene. Uchatora mazuva manomwe uchipa chibayiro chekufukidza chivi paatari. Uye unofanira kuitsvenesa kuti ive atari tsvene tsvene. Munhu wese anobata atari yacho anofanira kunge ari mutsvene. Izvi ndizvo zvauchafanira kugara uchibayira paatari. Makondobwe ane gore rimwe chete, maviri pazuva. Ubayire rimwe racho mangwanani. Wozobayira rimwe racho panguva yerubvunza vaeni. Chegumi cheefa yefurawa yakatsetseka yakasanganiswa nemafuta akasvinwa anokwana chikamu chimwe pazvikamu zvina zvehini, nemupiro wechinwiwa wewaini inokwana chikamu chimwe pazvikamu zvina zvehini, zvichapiwa pakubayira gondowe diki rekutanga. Ubayire gondowe diki rechipiri racho panguva yerubvunza vaeni, pamwe nemipiro mimwe cheteyo yezviyo neyechinwiwa seyawapa mangwanani. Uripe kuti rive kunhuhwirira kwakanaka. Mupiro unopiswa nemoto unoitirwa Jehovha. Uyu unofanira kuva mupiro unopiswa uchagara uchiitwa muzvizvarwa zvenyu zvese pasuo retende rekusanganira pamberi paJehovha, pandichazviratidza kwauri kuti nditaure newe ipapo. Ndichazviratidza kuvaIsraeri ipapo, uye nzvimbo iyoyo ichatsveneswa nekubwinya kwangu. Ndichatsvenesa tende rekusanganira uye atari, uye ndichatsvenesa Aroni nevanakomana vake kuti vashumire sevapristi vangu. Ndichagara pakati pevaIsraeri, uye ndichava Mwari wavo, uye vachaziva kuti ndini Jehovha Mwari wavo, akavabudisa munyika yeIjipiti kuti ndigare pakati pavo. Ndini Jehovha Mwari wavo.